vachitaura pamusangano wavaitani vatori venhaumuHarare senzira yekugadzirira kutanga kwekucherechedzwa kwemazuva 16 ekurwisa mirishonga iyi mutevedzeri wegurukota rezvevanhukadzi nekusimudzirwa kwemabhizimusi madiki amai Jennifer Muhlanga vati dambudziko iri rakakura zvakanyanya uye munhu wese anofanirwa kuzvipira kurirwisa kuitira kuti ripere munyika. Amai Muhlanga vatiwo denda recovid-19 rakawedzerawo kukwira kwemhirizhonga iyi vakati kuroodzwawo kwevana vasati vabvazera kwakakwirawo zvakanyanya.
Manhamba edu maanzwa achibva kwakasiyana-siyana achakakurisisa zvinoita kuti titi isusu kumhuri yezimbabwe ngatishandei zvakanyanyisa munguva inoi ngatiyeuchidzanei kuti chinhu chakaipa ichocho chegender-based violence ende munguva ino yecovid-19 tatotaurirwa kuti covid-19 inenge yawisa zvekare mamumatambudziko kumadzimai but zvozobatana negender-based violence kana kushungurudzwa kwemadzimai zvinobva zvatowisa kutambudzika kwakanyanya kumadzimai edu. So ndinoti nini tichidai tichirangarira mazuva iyaya ekuti tirwisane nemhirizhonga ngatibatanei tese.
Amai Muhlanga vatiwo mapurisa emunyika akazivisa kuti gore rino kubva muna Kubvumbi kusvika muna Chikumi mapurisa akatambira vamhangari vemhando iyi yemhirizhonga 453. Vatiwo munguva imwe chete iyi kwakamhangarwa mhosva 1,270 dzine chekuita nekubatwa kwevanhu chibharo. Pamhosva idzi dzechibharo mhosva 45 dzakaitirwa kuvanhu vanorarama neurema. Munyori mubaziri vaMoses Mike vatsinhirawo vakati nyika inofanirwa kukoshesa kupedza nyaya yemhirizhonga iyi.
Nyaya yekushungurudziwa kwemadzimai mudzimba inyaya iri kutinetsa zvikuru senyika. Inyaya yatinofanirwa kuisa pamberi mberi kuti nyaya iyi ipere.
VaMike vatiwo nyika haigoni kuenderera mberi kana madzimai achiri kushungurudzwa munyika. Vatiwo zvakakosha kuziva kuti mhirizhonga iyi haibati vanhukadzi chete sezvo varume vari kushungurudzwawo.
Sezvo tichihwa kubva kumashoko emutungamiri wenyika His Excellency Comrade Edwin Mnangagwa vanotaura iwo mashoko ekuti hapana vatinofanirwa kunge tichisiya munyaya dzezvebudiriro yedu yenyika yedu. Zvino nyaya yebudiriro yenyika tinoita sei kana madzimai achishungurudziwa mudzimba? Ivo tichida kuti vange vari vamwe vevamwe vedu vanokwanisa kunge vachitibatsira kuti nyika iendere mberi, nyika ibudirire.
Vachitaura pamusangano uyu vakafanobata chigaro chemumiriri weUnited Nations muZimbabwe vaAlex Gasasira vatiwo dambudziko remhirizhonga yakadai riri kukwira uye mapazi eUnited Nations akazvipira kushanda nehurumende mukupedza dambudziko iri.
The levels of sexual and gender-based violence remain extremely high. According to the latest estimates, nearly 1 in 3 women aged 15 years and older around the world have been subjected to physical or sexual violence by an intimate partner, non-partner, or both at least once in their lifetime. The 2019 Zimbabwe Multi-Poor Indicator Cluster Survey estimates that 4 in 10 women in Zimbabwe aged 15 to 49 have experienced physical violence at least once in their lifetime. Almost 12% of women within the same demographic reported experiencing sexual violence. The COVID-19 pandemic has made a bad situation even worse. The pandemic has reinforced
uwandu hwevari kumhirizhonga huri kuramba hwakakwirisa. Vanoti mukadzi mumwe pavatatu kubva pamakore 15 pasi rese vanosangana nemhirizhonga. Tsvakurudzo yakaitwa muZimbabwe 2019 inoratidza kuti vakadzivana vakadzigumi vari pakati pe 15 to 49 years vanosangana nemhirizhonga muupenyu hwavo. Tsvakiridzo iyi inotiwa zvikamu gumi nezviviri zvemadzimai aya zvinosangana nemhirizhonga yepabonde. Denda recovid-19 rakatowedzera kukwira kwedambudziko remhirizhonga iri.
Mazuva gumi nematanhatu ekurwisa mhirizhonga iyi anotanga mangwana kusvika musi wa10 zvita. Hurumende yati kunyange hazvo ichaita zviitiko zvakawanda pamazuva aya, zuva guru richange riri mangwana, apo vachaenda kumusha weAirports kunovhura One Stop Center iyo ichange ichibatsira vanhu vanoshungurudzwa. Kuchavhurwawo musika uchabatsira madzimai akarasikirwa nemabasa nekuda kwecovid-19. Zimbabwe yava nenzvimbo 6 dzinobatsira vanenge vasangana nemhirizhonga iyi, idzo dzakaumbwa kubudikidza nerubatsiro runobva kumasangano akasiyana-siyana pamwe neUnited Nations. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.